I think so that they have a legitimate standpoint to intervene if ever there is a logjam, because they are the guarantors of the global political agreement. So in terms of legitimacy, yes, SADC has the legitimacy to intervene. But the issue that I want to emphasize is that before SADC intervenes, I think it is appropriate for all the three political parties to show maturity and follow through the constitution-making process as laid out in the Global Political Agreement under Article 6. Because Article 6 is very clear in terms of what should be done, that now that the second all-stakeholders conference has been held, what should be done now is to check the COPAC draft together with the comments and recommendations from stakeholders to the Parliament of Zimbabwe. And then Parliament is supposed to debate. So I think that should be the next logical step is laid out in the Global Political Agreement. I don't think it will be necessary for SADC to push through, you know, to try and push these players. They should just show political maturity and follow Article 6, because they have appended their signature to the GPA.
At what level should the principals intervene in your own analysis?
The principals should not be seen anywhere near the constitution-making process, because we are being guided here by the Global Political Agreement and we are being guided by Article 6. And under Article 6, there is nowhere where it is written that principals shall have anything to do with the constitution-making process. Article 6 is very clear that after the second all-stakeholders, the document shall go to Parliament. After being debated in Parliament, it is that document that is going to be debated in Parliament that should be gazetted for a referendum, so that the people will have an opportunity to either vote yes or no. There is no clause whatsoever that gives power to the principals to intervene. So if the principals are ever going to do that, as President Mugabe hinted yesterday, that will be a clearly executive coup on what is supposed to be a parliamentary process. And civil society will not take such a move lightly and will mobilize the people against it. And, you know, we will totally reject it.
Excellent. Same thing in Shona. Va Zamchia, munoona here misadak, jikwanisa kuti ipindira hapa igadzirise dambudziko riri muZimbabwe here kana kuti zvingaitwe sei kuti nyaya yebumbirire mutemo ifambire mberi?
Munoona sekuti SADC ine kodzero yekuti iedze kuenzanisa vezvematongerwo enyika kana vakonana, nekuti kutonga kwavari kuita vari kutonga pachirangano tiri kutariswa neSADC. Asi zvakadarozvo hatifanhi kuti chese changoitika tingomhanya kuSADC, nekuti nyaya yekunyorwa kwebumbiro iri pachena zvikuru muGlobal Political Agreement. Zvakanyorwa izvo kuti kana second all stakeholders conference yapera, bumbiro iri rinofanirwa kuti ritorwe nezvakataurwa nevanhu kusecond all stakeholders zvoenda kunonanganidzwa kudare reparamende nemakurukota eparamende. Saka handioni kuti pane chinganyanya kunetsa ipapo. Ndinoona zvakanaka kuti dai vanotitungamira vataridza kuti vanhu vanonzwisisa, vanhu vanofunga, vanhu vane chido nenyika, vatora zvakataurwa kusecond stakeholders, votora bumbiro rakanyorwa neCOPAC voenda naro kuparamende.
Asika vamugabe vari kuti iyo paramende yamuri kutaura nezvayo iyi yakazongoisa ruoko rwayo kana tikandidzokorondoti, asika vamugabe vari kuti iyo paramende yamuri kutaura nezvayo iyi handiyo ine ruoko rwuri pachibvumirano cheGlobal Political Agreement, nekudaro hatifaniri kunyanya kuda kuipa basa raisingafaniri kuita.
Ruoko rwuri paGlobal Political Agreement hongu nderwavamugabe vatsvangirai navamutambara, asi vakaita ruoko rwavo pazvinhu zvavanga vatenderana. Saka isu tiri kupenengura kuti vakatenderana kuti chii. Saka zvavakatenderana ndezvekuti bumbiro remutemo iri kana rabva ku second old stakeholders conference vanhu vatanga varinanganidza vataura zvido zvavo richaendeswa kudara reparamende ndozvavakabvumirana vamugabe vakanyora pasi vakasaina zvabva kudara reparamende richazoenda iro kunozoendeswa kureferendum kuti vanhu vazovhota kuti vari kurida here kana kuti havaridi kuti hongu kana kuti kwete saka kana vanhu vachisaina toda kucherechedza vamugabe kuti vanenge vachisaina global political agreement ine zvinhu zvakanyorwa imomo zvavakatenderana saka isu semadzisangano akazvimirisa ega tiri kuti ngavaite zvavakatenderana zvavakasainirana kuti bumbiro richienda kuparamende rabva ikoko roenda kureferendum vanhu vonovhota kuti hongu kana kuti kwete vanhu ndivo vane simba kwete ivo maprincipal vanotoiswawo musimba revanhu
imi semasangano akazvimirira oga muri kuronga kuita sei kana vamugabe vakaramba vakatsika madziro
ndinofunga kuti panotsvuka chimoto kana vamugabe vakaramba vakatsika madziro panyaya yebumbiro hatisi kuzobvumirana navo tichamobhilaiza zvizarwa zvezimbabwe nemembership yedu kuti tive tinozviramba zvamuchose kana vakada kungoedza kuti ivo vakuru vakuru maprincipal vaone chekuita nezvebumbiro iyo inyaya yatinopikira kurwudzana kusvika kwamvura yacheka makumbo
comrade maita basa muchiri